Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumu Harare, vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF Patrick Chinamasa, vati kunyange hazvo vachiwirirana nechisungo chehurumende chekumbomisa sarudzo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, vati bato ravo rakagadzirira kuita sarudzo chero nguva. VaChinamasa vati MDC Alliance iri kunyepera veruzhinji kuti ZANU-PF ndiyo iri kudzivirira kuti kuitwe sarudzo, zvichitevera kudzingwa kwedzimwe nhengo dzeMDC Alliance mudare reSenate nereNational Assembly pamwe nemakanzuro akawanda kwakaitwa neMDCT. VaChinamasa vati ZANU-PF haina basa rakanyanya nesarudzo idzi.
Currently, we hold two-thirds majority in parliament, and we don't need the opposition to pass any law or to make any constitutional amendment. So, by elections or no by...
Parizvino tisu takawanda muNational Assembly, nokudaro hatina basa nenhengo dzemapato anopikisa kuti tiise mutemo kana kugadzirisa zvemubumbiro remutemo yenyika. Kuitwa kana kusaitwa kwesarudzo idzi kwatiri hapana musiyano wakanyanya. Saka ndoda kuti zvakaipa kuti MDC iudze vatsigiri vayo kuti ZANU-PF ndiyo iri kukonzera kuti sarudzo idzi dzisaitwe. Hatina hanya nesarudzo idzi. Kusara kwekuti tine tariro yekuwana zvimwe zvigaro panozoitwa sarudzo idzi.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Flachwayo vati ZANU-PF haigoni kuzvichenesa panyaya iyi, vachiti bato iri ndiro riri kupeshedzera kudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pazvigaro zveutungamiriri. VaFlachwayo vati vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokusarudza vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ndo yakadzinga zvisiri pamutemo maMPs nemacouncillors akasarudzwa nevanhu eMDC Alliance. Chavaida kuita kuda kuti vabe mari yemunyika vaite zvinhu zvisina kururama muparamende pasina anotarisa. Nyika inofanira kuti iite maby-elections, vanhu vaite vatungamiriri vavo vanosarudza kwete vatungamiriri vanodzimikirwa.
VaChinamasa vatiwo kunyange hazvo sarudzo dzemaby-elections dzakambosendekwa, bato ravo riri kuenderera mberi nekusarudza vachazomiririra bato iri, asi vachitevera zvinodiwa nezvinokurudzirwa mukudzivirira chirwere cheCOVID-19. Kunyange hazvo hurumende iri kurambidza kuungana kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19, VaChinamasa vazivisa kuti urongwa hwavo hwekuratidzira kusafaririra zvirango zvakatemerwa nyika huri kuenderera mberi mwedzi uno musi wa25 Gumiguru, asi vakati vachange vachiteedzera zvinenge zviripo panguva iyoyo panyaya yekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Panyaya yevanhu vakavakira panzvimbo dzisingabvumidzwi nemitemo yenyika, VaChinamasa vati bato ravo riri kukurudzira kuti varidzi vedzimba vakurukurwe navo, dzimba idzi dzobviswa, asi varidzi vachizobhadharwa nehurumende. VaChinamasa vatiwo vakatengesera vanhu dzimba panzvimbo dzisingafanirwe kuvaka vanofanirwa kubatwa nemutemo votongwa.
What we are recommending here is that should be a matter for compensating those who have been affected. But as we compensate those who have been,
tiri kukurudzira kuti avo vanowirwa nedambudziko iri vakwanise kuzobhadharwa nehurumende kana vaputsirwa. Asiwo avo vaitengesera vanhu ava vanofanirwa kusungwa voripiswa kuitira kuti mari inenge yashandiswa nehurumende iyi idzoke.
VaChinamasa vatiwo kune vanhu vanosvibisa zita rebato ravo vachitengesa pekugara zvisiri pamutemo, vakakurudzira mapurisa kuti asunge munhu wese vanoita izvi vachishandisa zita reZANU-PF. Izvi zvatsigirwawo nemukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPresa Shumba, avo vatiwo zvakakosha kuendesa kumatare vanotengesera vanhu pekugara zvisiri pamutemo.
Ivo vari kuita maland barons vanoshanda nemacouncillors nevaofficials ndivo vanofanirwa kusungwa.
Asi panyaya iyi vaHlachwayo vati ZANU-PF ndiyo inozivikanwa nekugarisa vanhu panzvimbo dzisiri pamutemo senzira yekutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo.
ZANU-PF yakapedza kubalendi ichipa vanhu vayo zvepolitics vachiita zvinhu zvisina kururama. Saka izvi zvese zvekudai ngavasungane ukoko kuZANU-PF, vachapedzana nekuti ivo ndo mbavha hombe.
Vamwe vevakagara panzvimbo idzi zvisiri pamutemo kuchitungwiza vakatotanga kuputsirwa dzimba dzavo, izvo zviri kutarisirwa kuitikawo muguta reHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.